nyaya yemirishonga yemMDC hachisi ndatinotarisira kuti kune chiitwa nomusangano wedivhe nhoroondo yavo yekufaita for human rights nerule of law nerespect for fundamental freedoms. Zvinhu zvinotikatyamadza kuti musangano nevateedzeri vavo vanonge vachita zvinhu zvakaita seizvozvo. Asi chinhu chikuru chiripo ndechekuti tinokondema violence zvakanyanyisa, hatiikurudziri. Asi chaakudiwa ndechekuti paitwe a proper investigation, nekuti taakuona kuti pane vanhu vaakutofarira kuti musangano imomo muitike chii violence, kuti vamwe vachionekwa sokuti vachisvibisana kuti uyu ndiye anoita uyu ndiye asingaiti. Violence haibvumirwi, haidiwi. Asi chaakudiwa kuita an investigation yakadzama, yakasimba, ionekwe kuti violence inokonzerwa nechii. Yaonekwa kuti violence inokonzerwa nechii, yogadzirirwa. Asi vese vanowanikwa vari associated with that violence vanofanira kutenderwa zvirango zvakasimba chaizvo, nekuti nyaya mutsindo iyoyo yakutofadza kana zvikara nezvidhoma nevaroi chavo chavo vevhiolence vatinoziva kuti istate nezanupf. Saka MDC haifani kuwanikwa ichikopera bhuku redofo, nekuti ukakopera bhuku redofo haupasi.
Asi pangakwanise here kuti paite kuyanana pakati paivo vachamisa namaikupi?
Vanokwanisa kutayanana zvavo ivo semaleaders, asi musangano wacho unokwanisa kubuda pachena kuti wakamira pasi. Zvinobva hangu pacharwa zvakawanda nenyaya yekuti mutungamiri ndiani. Tikateera musangano wavatsingi zvaapachena, ende tichiona nevanhu vanoungana pamusangano ipapo kuti danho rakatorwa nenational executive yeMDC nenational council yeMDC kuti mutungamiri pari zvino rachamisa, handioni danho iriero richidzoka kumashure. Ende danho iriero rakatorwa rinenge riri kuenderera nevateedzeri veMDC vakawanda. Saka avo vanoti chamisa hati mutungamiri weMDC vanofanira kuita maprocess akafanana kuita national standing committee, national executive yomusangano nenational council yomusangano. Kana vachiti zvakadwana vachamisa hazvisizvo, toonawo kuti panobuda here matanho kuti maikupe ndiwo acting president kana ndiwo president weMDC. Pasina izvezvo, umwe wavo panhu vaviri vava pano umwe achaita mutungamiri weMDC mawhatsapp group, mutungamiri weMDC muindanet, mutungamiri weMDC manewsroom. Asi musangano yaatiwe paindanet, musangano unowanikwa makokova, musangano unowanikwa Mbare, musangano unowanikwa kucholocho, musangano unowanikwa kubinga, musangano unowanikwa kuzaka, musangano unowanikwa kumarondera. Kana vanhu ivavo kumarondera kuzaka kumacholocho kubinga vari mumastructures vasingabvumi kuti hauti president, iwe uchingoita president uchapedzisira wava eshabhini king kana kuti eshabhini king. Paviri hwave papa pane achaita shabhini king kana shabhini king vachiita zvomashabhini vatingati zvomusangano.
Asi nyaya izogume yaakumatare herei?
Aiwa, politics chero dzikaenda kumatare, dare harikwanisi kugadza munhu epolitical leader pachinhu zvino. Unokwanisa kuenda kudare toti wahwina, asi kana musangano wako ukati wahwina kokoti hauti leader wedu, hasi kuzivi unoita leader wekudare ikoko, unoita leader wekuhigh court. Zvino mukatara munguva yestruggle yeZimbabwe, vana vangomu vayana naamugabe nevamwe vese vakauya havana kugadzwa dare, havana kugadzwa utungamiri nematare, vanogadzwa utungamiri nevanhu, vaigadzwa utungamiri nezipura nezanla nevanhu vemuZimbabwe vaisapota kuti vangomo ndo mutungamiri werusununguko, vamugabe ndo mutungamiri werusununguko. Zvichinja zvakadaro, mutungamiri wenyika haasapoti haagadzi nedare redzimhosva. That is it as the politics. So what we are going to see is the supremacy of politics and not the supremacy of court rulings and the like. Yes, tinotapota kuti mutemo chinhu chinokosha, mutemo unodiwa mupolitics, asi haukwanisi kutongoita leader wemusangano nenyaya yekuti pai mutemo wati zvakati kusina vanhu kana kuti mutemo woimposa leader. Yes, mutemo nepolitics zvinofanira kuwirirana, asi chakakosha chinotungamira zvido zvevanhu, zvido zvoruzhinji, zvido zvemasapotas ebato irero ndozvinokosha. Saka pakurwisana kwavo kana vakasabata musangano, mastructures omusangano, maorgans omusangano nemaparts anoumba musangano iyoyo, hazvikwanisi kuti uite leader weMDC.